A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, July the 6th, 2017. Welcome to the Women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at some of the challenges faced by women living with albinism or women whose children are born with albinism. What are your views on the issue?
And join our discussion. You can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, don't forget that Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Lingakhohlwa ubana ngolesine kulapho ke esidibana khona kulolu hlelo asihluzeni bomama. We are also on the internet. You can find us at www.voazimbabwe.com. Lobanjalo go www.voashona.com. Lobanjalo go www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook pages. So if you haven't liked us yet, please visit VOA Shona, VOA Ndebele and VOA Studio 7 on Facebook so that you can join in the conversation right now. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at some of the challenges faced by women living with albinism or women whose children are born with albinism. What are your views on the issue?
And Marv, albinism is a genetic condition that reduces the amount of melanin pigment formed in the skin, hair, and or eyes. In Zimbabwe, there are a number of organizations working with people with albinism to assist them in acquiring some things like lotions, glasses, and services to cater for skin cancers. Some of the women living with albinism say stigmatization and are sometimes victims of traditional myths.
Yes, PJ, I actually had an opportunity to speak to one of the women that are living with albinism. I spoke to Spelile Machingaidze, who narrates her struggle as a woman living with albinism who has children who are actually not albino. Let's take a listen.
My name is Spelile Machingaidze. I am a lady living with albinism. I stay in Glenora in Harare. With albinism, I can say it's not as easy as my other colleagues feel. Because even growing up, now I'm a lady, as a mother. You know, you face so many challenges. Being a mother, the marriage life, at first they may not accept you. Moreover, raising the kids, it needs to be someone who is self-employed, financially stable. So, you know, with the condition now, jobs are not easily found. So it's even hard for us to get employment with our condition. So living with albinism as a mother is not easy. Nothing I can say is easy. Moreover, I think there is need for people to be made aware, to be more conscientized about albinism. The health part is the most dangerous part, I can say, because now I'm 39 years. So I can say I have major ops which I'm most for. So really, it needs someone who supports you financially. Because all the operations that we undergo, they need money. Moreover, health-wise, it's not easy to live without those sunscreen lotions. And they are very expensive to get from the pharmacies. So it's not easy, even for someone who is living in the rural, remote areas, there is excessive exposure to the sun. As a result, the skin will be damaged. So there is need for us to have regular checkups, of which it's not easy to have those regular checkups because in the local clinics, they don't have anything to give us. Give a paint what they say to treat wounds. doesn't cater for us. So in the general hospitals, for one to be able to get on the list, if there is need to wait for more than 6 months because there is a long backlog to wait on the queue, so that we end up people having some wounds which are really pathetic. One may think in Shona, Rengera Wora, of which that would be bad. So health wise is not easy. But we thank God there is one doctor who had assisted me so far. For me not to have those major ops again, maybe because I was supposed to have another one on the cheek recently, but I had the treatment of having to be sprayed on the wound, killing the cancerous cells, of which is a very expensive treatment, so it's not easy. The treatment was for free. He is offering free treatment to all albinos in Zimbabwe. It's Dr. Mutangadura. It's not really easy, even in the scorching sun, to open the eyes. It will be hard for you to see clearly because it seems as if the sun is inside the eye. So I think if they could afford us also those spectacles, like to the local hospital, like Ambuyanihanda, if they could especially consider albinos, especially the school-going age. So I think if the government would also assist access spectacles for school-going children, I think if they would say for the children under 12, both the time they will reach A level, they could have access to spectacles. So I think if they could make it a policy also to afford us with spectacles, that would be good for us. As for 3 children, they are not albinos. I was afraid at the age when they were at creche, but now they now understand their mother. They now know the potential in their mother. So they excel. So the other colleagues, at first, it was not easy because they were associated with something so weird to them. But as they are growing up, the one is in Form 6 and the other one is in Grade 5. They are comfortable now, but at first it wasn't easy. Professionally, I'm working as a primary school teacher. As I was saying before, at the first time, it's not easy for people to handle us because they may think we are not able to do the task. But I think now with the experience I have in the ministry, parents are even willing to give me their children to be in my class. And the class, it will end up with more pupils than other classes because they now know the potential. But at first, really, it wasn't easy. Moreover, when a parent doesn't know you, maybe he may feel it's not good. He may feel not comfortable to give me a child in the class. Wow, well, thank you for the opportunity. My wish is, especially to those women who are pregnant, that's the other part that I haven't cited in the interview. With the women who are with pregnancies, I think it is best for them to really know there is no hereditary thing that will pass through even by seeing a woman with albinism. Because it's painful, and it's my experience as a mother too. One with albinism and seen by the woman who is pregnant, she will spit at her tummy. So that's the thing that I think women need to be educated. Moreover, those midwives in the government hospitals, they should know that was my experience at the first time. Even in the private hospitals, I experienced that when I gave birth, they would come assuming that the child would be an albino. But to their amazement, they would all go saying, the child is normal. So that's the other thing that really pains me. Let the world know that there is nothing that will change the baby in the tummy because you have seen as a girl cannot a child with albinism. I think the policymakers, for the people living with albinism, the clothes are expensive, especially to a child with a mother who is poverty ridden, staying in the rural areas. I think the government should also include the lotions as part of an essential drug, is what they did with the HIV case, because the HIV medication is given for free. So I think if they could make it a policy also that we should even access the lotions from the pharmacies, from the clinics, that would be best.
PJ, that there was Mais Pilile Machinga Idze, a woman living with albinism. She actually says she is albino herself, but her children are not. So she's just lamenting some of the stigma that she witnessed when she was giving birth. Mm-hmm. And she says what even troubles her more are the myths that are associated with albinism.
Yeah.
I know when we're growing up, PJ, also we came across the same thing. Mm-hmm. I don't know if it has changed, that, you know, you'd be told to do certain things, but she says says that's very helpful, hurtful. If you're living with albinism and a pregnant woman meets you and she starts spitting on her stomach.
The stomach.
Or what else did people used to do?
Even the surprise amongst the nurses, mm-hmm. you would think that they are well learned, mm-hmm. but they will be telling each other that, no, the child is normal.
Mm-hmm.
So do you mean to say that the mother is not normal?
Yes, I think that's the question that she's actually posing out there, that, you know, as a person living with albinism herself, she wishes that people had more awareness, mm-hmm. that you cannot get it by just seeing a person with albinism. Mm-hmm. And if you are pregnant,
contagious.
It's not contagious, it's not passed on by in the air, mm-hmm. it's hereditary, it's in your genes. So that's the, you know, the lesson that she's giving all of us. But over to you, PJ.
Yeah. Siyalambulela uhlelo lwethu lamhlanje. Uhlelo asihluzeni bomama. Lapho esihluza khona indaba eziphathelane labomama. Zingaba zizangikhathaze, izandihluphe. Lokunye okuningi-ningi ezamabhizimusi kucebisana lalapho eliphumelela khona. Siyababaza sithi ukuthi omama lapha baphethe kuhle umsebenzi. Uhlelo lwethu asihluzeni bomama. Namhlanje ke siphatha udaba lwabaphila lesimo sejwabu elilombala. Abanye njalo bathi kumele sibabize ngokuthi ngabantu abaphila lobala. I-albinism. Ikho ke kunengi okudibana labo mama abaphila lalesi simo esi-albinism. Kube zibe nengi njalo inhlupho zikantombazana ophila le-albinism. Kube le nhlupho njalo kubo mama abalabantwana abaphila abazalwa vele bele simo sona lesi ekukhuleni kwabo, ekuyeni ezikolo, lokunye okunjalo njalo. Ukhulumile lapha omunye unkosikazi akade khuluma ngesiNgisi, unkosikazi Siphelile Matshingamitse. Yena ke kade sithi kunengi endulo esintwini uyabona umuntu nxa edibana lawe ozithweleyo uyakhafulela isisu sakhe ukuthi angazali umntwana onjalo. Yena ke uthi akuthelelwana lokho. Yikho ke ngibe lethuba njalo lokuxoxa lo nkosikazi Linethi Ndlovu, yena ke laye ophila le albinism, eyi-board member yenhlanganiso ye-Zimbabwe Albino Association. Silethemba lokuthi incingo asoze zisihlube kakhulu namhlanje angene laye kuhlelo. Kodwa ke wothani sizwe engikhulume laye andubana singakangeni kuhlelo lolo.
Uhlupho esihlangana nalo thina ikakhulu ngolokuswela amafutha awokugcoba ukuthi sizivikele elangeni. Njalo okunye siyabesisa impahla ezilemkhono emide ukuthi singatshiswa lilanga. Lezingwane abanye abaningi bethu siyaswela futhi lento ezinjengamangilazi okubonisa ama-spectaculars. Nxa sikhangele umbala lo ubandlulo lwangikhona luyasukeli kakhulu umntu wangikhona esasengumntwana. Nxa usasengumntwana laphana abanye sivele emulini esingamukelekanga, abanye njalo noma imuli zisiyamukele, kodwa umphakathi wona kube yiwo ongakwamukeliyo. Ubusukunika amanye amazizo awokuthi lanxa usuhamba uyahle uzizwa ngani vele awusenguwe, ugcine ungasayenelisi ukuthi especially abantwana abafundayo ecine esikolo laphana engasayenzi kuhle ngesizathu sona lesi. Kakhulu nxa futhi ukuthi kunjalo uhlangane nokuthi ungumntwana lwana oswelayo, khona vele kahle kahle nxa uswela vele singabali umbala wona lo uyabe uvele ungani awuhlangani kuhle labanye abantwana. Manje bese kuphindezela lawo nalo umbala. Nxa uswela ubusukhula futhi ubandlululwa ngenxa yakhona lokho. So kugcine kwesenza umuntu angafundi. Ungaswela imfundo suswela lo msebenzi. So ukuthi uzinakekele kugcine kusiba nzima. Yena umuntu ongumama vele nxa simkhangele singabala abaphila nombala wona lokumbe ungena. Umuntu ongumama vele uyabe efuna ukuthi abe ngumuntu lwana othola amafutha ehlukeneyo. Umuntu athola amafutha lawa nalawa uthole egcoba ngamafutha nje amaningi-ningi. Manje thina nxa uyaphinde waswele lawo mafutha ikakhulu nalaya elanga ngoba ahluphe ukutholakala. Kwenza umama vele akhule yona impilakahle yakhe ingekho nhle kakhulu. Lo kwamukeleke ebantwini kugcine vele enxanyusu lezilonda abantu bengasakwamukeli ngendlela sebekubandlulula.
Nkosikazi Linethi Ndlovu lo oyiboard member yenhlanganiso ye Zimbabwe Albino Association la ye ophila lesimo lesi ese albinism. Marvelously, there was Mrs. Linethi Ndlovu, a board member of the Zimbabwe Albino Association, whom I talked to prior to the program, and hoping that the telephone lines
will be held. Yes, I hope so, because she seemed to be, you know, like sharing some of the same issues. So it would be interesting, because we are hoping that we can actually get some of the members so they can speak on their own behalf. And also, if there are people listening out there who are able to assist, you know, they may come in. Because really what we're trying to do, PJ, is to make an impact somewhere. Yes,
and make an awareness that it's not contagious, and it's not like... it's a disability.
Yes.
No, it's just a condition.
Mm-hmm.
Yeah.
Nasi muchirongwa chedu chemadzimai pa Women's Roundtable. Tiri kutarisa zvinosangana nemadzimai anorarama neusope kana vakabereka vana vanorarama neusope. Saka ngatimbonzwai kubva kune imwe nyaya yakaitwa nemutapi wedu wenhau Patricia Mudadigwa pamusoro penyaya iyi. Anga achitaura apa nemadzimai nevarumezve vakabatsirwa ivo nebhanga reCBZ pachirongwa chavo chavari kubatsira vanorarama neusope munyika. Ngatimbonzwai kubva kwavari.
Vanorarama neusope vanoti kuondomoka kwoupfumi nekushayikwa kwemabasa kuri kukonzera kuti vazhinji vavo vatadze kutenga mafuta ekuzora paganda ravo kutirisa kuvadzwa nezuva zvinozoita kuti vaite chirwere chegomarara. Asi nemugovera wapera, vanorarama neusope vakabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vakabatsirwa namafuta aya mushure mekunge bhanga reCBZ richishanda neAlbinism Alive Initiative vakabatsira nemafuta, magirazi neheti dzinodzivirira zuva. Amai vimbai Ngoshi wapfaira vane mwana anorarama neusope uye vanoti kunyange hazvo mwana wavo achifanira kuzora mafuta eganda yazuva nezuva, nguva zhinji zvazvisi kuitika sezvo vasina mari yekutengera mwana wavo.
Ini kukwanisa kuitenga, ndasina kukwanisa kuitenga nekuti inodhura. Asi nechirongwa chaitwa nhasi sinanzwa kufara nokutapiwa masanglasi, takapiwa masaniheti, takapiwa malotions nemacream acho. Zvondo ndanzwa kufara kwazvo nokuti handina chandinoda kwanisa kutengera pamwana wangu, asi ndiri ndikupiwa. Saka ndanzwa kufara nokutenda zvikuru nechirongwa ichochi. Ndochava nokundibatsira zvikuru pautano hwemwana wangu. Kunyanya-nyanya maziso anenge asanyonetsa nyange pakurohwa nezuva kumuri wake chaivo anenge akukotetwa neheti nemalotions apiwa achakwanisa kutamaa kana masani kukamasini masin kenza acho anenge asakwanisa kumuafecta nekuti anenge agara akakotetwa nemafuta iwayo.
Tinoitei chitanga anoraramawo neusope uye anoti zvakamuomera zvikuru kutenga mafuta ekudzivirira zuva awa. Chitanga akaonawo mafuta akapiwa pachena kuburikidza nerubatsiro rwakabva kuCBZ.
Ndafara nekuwana malotions kwandaitwa zora nhasi nekuti ndaisvika pakukundikana kutenga malotions kushayiwa mari kuti ndimatenge. Saka zvinongofadza kuti ndakwanisa kuwana malotions kuti ndikwanise kudzivirira zuva kuti ndisanyanyoisa paskini yangu.
Amai Marvelous mazhinji vanogara kukadoma vakabatsirwawo nemafuta eti pamwe nemagogorosi.
Mishonga yatinoshandisa inodhura uyezve maopportunities ekutotwa newo mabasa ari very low chero takadzidza. Saka dai taikwanisa kuzviitirawo mabasa taigona kuwapo. Nekuda kwekuti makambani acho hatiemployewo hatizokwanisi kutiringa mishonga chero takatodzidzawo.
Vapesi tiri vangani vanoti hurumende inofanirwa kuziva kukosha kwakaita mafuta aya kune vanorarama neusope. Vakati kunyange hazvo vakawana mafuta avanoti anodhura zvikuru, vanoti vanonzwira ngoni vanorarama neusope vari kumamisha.
Macreams aya masun cream lotions ano muupenyu hwangu akandikoshera zvakanyanyisa. Ndinogona kungoafananidza ndingatine staple food in Zimbabwe tinodya sadza everyday. Malotions aya hapana zuva rinopfuura ndinofanira kunge ndisingazwai, saka ndiwa ningati akatobata upenyu hwangu zvakanyanyisa, ndozvaakandikoshera. Kuapiwa pachena ndinonzwa mufaro zvakanyanyisa, mufaro wangu. Chishuwo changu kuti kune vamwe vari kumarural kumaremote areas uko vasingakwanisi vasina access kuvawana, chishuwo changu kuti vanotipa kana vane tiye nyoro dzekutipa malotions havanga vachisvikawo futi kumaplaces alike kwana Mutoko, Murehwa, Vinga nivana mzarabani wani wosa wabazirika wabazirikani.
Susan Saiz anuona ni jumari msanganore Albinism Initiative akaudze Studio 7 kutubangare CBZ wabazira shukuru sezo omu ya wiyangi ya kabooka kubetera nengo zao neje kudzivirira kuchirwere chegomarara.
Chekutanga ndoda kutenda CBZ nebasa ravaita nekuti vatibatsira pazvinhu zvatisingakwanise kuita kusanganisira zvakafana nekutenga malotions nemacreams zvinhu zvakatiomera mukati meupenyu hwedu. Asi ndoda kungopa kutenda nekuti vapa chinangwa chavatiratidza. Zvinhu izvi zviri kudhura, toziva kuti mari iri kunetsa, bati varatidza rudo rwavo kuburitsa mari yavo vachidonata mushonga iyi kune vanhu vanorarama nealbinism.
Amai Gwendisa Mushonga vakavamba uye vanotungamirira sangano reAlive Albinism Initiative vanoti mishonga yavawana pachena yarerutsa upenyu hwavo.
Zuva ranhasi izuva rakatinakira seboka revanhu vanorarama neusopi. CBZ yatiitira chinhu chakanaka. Nguva zhinji tinenge tichigaro tichichema tichiti taregererwa, hatisi kutariswa, tikunegletwa. Bhani ndakatarisa nezvatoitwa veCBZ nhasi, even manumbers auya anga akawanda aita kuti zuva redu rive zuva rakabudirira. Mushonga yatapiwa neCBZ yekuzora masunscreen lotions anodhura zvekuti ruzhinji rwedu havana mabasa, vashandirwa havadi kutipa mabasa. Saka mushonga yatapiwa neCBZ yaona ichirerutsa upenyu hwevanhu vanorarama neusope vakawanda zvekuti dhura.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muCBZ Holdings vaEdward Mombo vanoti kuwanda kwechirwere chegomarara kune vanorarama neusope ndiko kwakapa kuti kambani yavo ibatsire vanorarama neusope.
Division redu raita izvi regroup operations vakasarudza vanhu vane albinism kuti vavape mafuta namakrimu nehati dzokuvheka kuti vavhariridze zuva namaglasi avanoti maUV glasses sezvo maziso avo achikanganisika kana zuva rakanyanya kujeka kumeso kwavo. Tapatiri takwanisa kupa vanhu vane albinism vanosvika 230 asi mafuta makrimu hasati zvapera. Saka veAlbinism Alliance Albinism Initiative ndo kuchiona kuti kana zvinenge zvasara vachazozvipa vasina kukwanisa kusvika pano sei.
Vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi matatu vakawaniswa mafuta aya. Muzvitoro zvinotengesa mafuta aya chibhodhoro chidiki chiri pakati pemadhora mashanu nemadhora manomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
PJ, tinotenda mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa akanga ari kutaura iye ari pachirongwa chakaitwa nebhanga reCBZ chichibatsira vanorarama neusope. Asi chandanyanyotora pa PJ ndechekuti vari kunyanyowana futi matambudziko aya ndevavo vari kumaruva. Nekuti vari mumadhorobha kazhinji kacho vanowanawo apa neapa vanobatsira. Ndozvandaona zvabva pane zvatatiri kunzwa zviri kutaurwa. Asi ndiri kunzwa kuti tine vanyarikani varipo pari zvino. Tina Sisi Spelile Machingamidze naMailinet Ndlovu vese varipo vari panare.
Ehe, varipo.
Okay, regai tichingamidze. Makadi Sisi Spelile.
Tiripo, makadi zvenyu.
Aiwa, tiri wadi. Kwakadi iko kwamuruko?
Aiwa, kwatiri kwakanaka.
Ehe, titsananguriwo imi munorarama neusope, upenyu hwakamira sei mazuva ano semunhukadzi uyezve muri kuzvigona sei?
Kurarama semunhukadzi ane usope ndiona sechinhu chakatiome. Ndichitaura ndakamirira vese madzimai ane usope. Kazhinji ukaona murume akutora agara newe mumba nekuoma kuri kuita upenyu, achasvika pakungokusiya nekuda kwehama dzake. Unokwazopiwa mwana then kuriritira vane ivavo inove chinhu chakaoma. Nokuti murume achanga akutadza kukuchengeta sezvaitwa urumba kwenyu ziya, then unozongopedzera wasara wega uchichengeta vana opo ichi zvinhu zvakaoma zvisingaiti. Then tikatarisa kekare pasenge ipapo tikatarisa kune vakadzi vei vari kugara kumamisha veine usope. Kazhinji kacho upenyu hunenge hwakaoma uri singu madza hwakadaro uri kumareseko uchiriritira vana kureva kuti hamei nhiya muchenga muchikotama musana uchirohwa nezuva kuti usakure. Uenda futi wane zvironda autozombodika. Saka kurarama semudzimai ane usope Ndona giri hondo huri chezo panguwa ino nekoma kukaita zvino.
Saka imi muri kuzvigona sei? Tinoona mati munevana vangani?
Inini ndine vana vatatu. Ndikutaura kudaro kapi kutanga pandakapiwa mwana. Asina murume abva handisiya. Ndakatomboendawo kusituation yekugara kumusha. Saka ndopandakaona kurwadza kwazvo. Saka mwezi anyange vari anamai vako vari kukuchengeta ka. Vanotongokuti takura musengo wako. Sapana ari kuti musana waitotsukurikana kubereka mwana. But nekuti maybe mukana wandakazowanawo here ndabatsirwa neZimbabwe Albino Association. Vakazondisisa kuenda kucollege. Saka apa pari zvino ndingati zvaanani because ndakuzvishandira. Ndaane vamwe vana vairava. Maybe nekuti upenyu hwaanani nekuti ndakutambira but ndisasa kumudzimai ari kurarama aine usope nevabatirwa seitwa nevarume. Hati ndikachosina chinhu zvakaoma.
Saka muri kuita basa ripi? Uyezve mataura imi kuti mune rimwe sangano ramuri kushanda naro nderipi?
Pane Zimbabwe Albino Association rinotarisa nezvekurarama kwevanhu vane usope. But vanongotipa mafuta ka. But dambudziko iroro semudzimai haakwanise kuti anobatsirika senge mari riitiro yevana. But ava chavanopa masanhezi nemafuta ekuzora. Tikadzerizana dzawing dzakatangawo mwedzi miri yapfuura. Inonzi sumuka yekuti tikuedza kuti vakadzi vari kurarama neusope vave vanobatsirika nekuyebatsirwa kustata maprojects. Saka ndofunga ndopundutso yoga yatakangotarisira kuti deno zvaita. Simuka iyi yasumuka shuwa madzimai abatsirika kuti vaempawe vakadzi.
Mataura zvekuti pane vamwe chiremba vanowanikwa vachibatsira vanorarama neusope pachena. Chimboti tsananguriraiwo nezvavo. Vanowanikwa kupi?
Chiremba vanowanikwa muguta raHarare naBeins. Pane rudocherwo rwekuti nyangwe neni kutaura kudaika ndofunga vakandiita maops anenge 2 paziso zvekuti arudo rwavo runototyisa.
Vanonzi chirembani?
Zitaravo, vanonzi Dr. Mutangadura.
Ok, aiwa, tinotenda. Mumbobata makadaro, PJ. We're hearing there from Spelile, who we heard from in English, so I'm not going to translate what she said. We'll go over to Mrs. Ndlovu then.
Yes.
Please hold on.
Yeah. Siyakwamukela kuhlelo lethu, Nkosikazi Ndlovu.
Ngiyabonga.
Yeah. Nkosazana kumbe uMandlovu.
Umandlovu kumbe Nkosazana.
Nkosazana.
Ayikhona Nkosikazi, Nkosazana.
Ngakuphapisela inyoni la.
Hayi, inyoni kazikho.
Hayi, asike sakhuluma ngaphambilini ngenhlupho elidibana lazo. Wena ke ukobulawayo okwamanje?
Okwamanje semsebenzi neplumtree.
Eplumtree.
Ye, kodwa ngihlala kobulawayo.
Ye. Nxa usemsebenzini khona ngapho kungani lanxa usedolobheni leplumtree, lidolobho elincane. Igo eligonjolozelwe izakhamizi zasemaphandleni. Lamukeleke kanjani labo abalesimo ese-albinism?
Kuzima.
Yeah.
Kuzima ukuthi abantu bekuzwisise ngoba kwesinye isikhathi babe bebona ngani wena ngesimo yiso sona vela usozowabenzela ulutho oluright.
Yeah.
Bebona ngani ngenxa yesimo sona leso uzaphambanisa ungasabenzeli ngendlela babenganabakuthembi.
Kodwa ke wena wathi ukhula abazali bakuhambisa esikolo bakuphatha kahle?
Yeah, mina ngathi ngikhula abazali bami bayangamukela kuhle, imuli yangikhaya yonke yangamukela kuhle. Ngaphathwa kuhle, ngahanjiswa sibile esikolo, hayi angizange ngancitshwa ithuba lona lelo lokuya esikolo. Uhlupho nje ngalihlangana lalo phandle.
Phandle lapha, hatshi emulini.
Achemulini hayi.
kule zinkolo nkolo ezehlukeneyo eziba khona ezokuthi engxenye nxa umuntu ezithwele okuke wakhulunywa ngunkosikazi Matshingamitse lapha ukuthi uyathudibana lo zithweleyo abekhafulela isisu sakhe. Wena nkuthazo bani njalo uke wahlangana lalolu dubo na?
Ngiyahlangana nalo kakhulu. Ukuthi umama ozithwele uyezwa sokuthi akakhafulela isisu, umbanatha amanzi ekhafulela isisu. Kumbe nxa udlula abantwana bedlala uze sebethetshelana ukuthi nxa uzothiwa mpompompo umama mengazali nkawo kumele ukhafule kumbe bambe isikopela bambe isikopela uzahamba uzeyetsholobela ngala abantwana sebemile sebethithibele bebambe izikopela uzeyetshona le. So kuyabe sokunganako usamnandi usungani ungazukhube kuwe uyahluvela uzizwa usungani usunqunu khonapho.
Ye. Nkuthazo bani-ke ongayipha kuZulu waseZimbabwe kuhulumende ukuthi kube lokulimukiswa kwabantu ngalesi simo?
Mina ngiyafisa ukuthi ngayo ilizwi liyahamba ebantwini bekuzwa ukuthi hhayi yebo kambe saswela umbala wona lwanomnyama ukuthi lathi usenze sifane labantu bonke kodwa akulanto etshintshileyo kithi. Thina lathi singabantu nje njengomuntu wonke. Laloba nje ukusweleka kombala lwana ugcina kusipha inhlupho eziningi. Kodwa ngakuyazwisiseka ukwenzela ukuthi lathi singazizwa ngamabizo wonke wona lana lesiphatho sangkhona ngoba kwesisikhathi zathola ukuthi ungafika awuhlukuluzwa even ngabantwana. Uzathola ukuthi umuntu omdala kumbe umama uyohlenze umntana akubaleke nguze ukuthi abaleka abaleka uyabona zambiza. So uyabe sowungani wena kumbe kukhona okunye okwenzayo okubo ungakwenza umntwana lwana akhule engasakuthembi la engasazwisisi. But sebesifisa ukuthi abantu bezwisise nje ukuthi yinto evele ikhona kunomnyama nje ukuthi asiphiwa ngesikhumba sona lesiyana.
Ethusele ngawe angathi kuthiwa ungenye.
Kungaba nenyathelo elithathwayo ngoba kwesinye isikhathi amabizo esibizwa ngawo ayabe ebuhlungu. Ikakhulu lona leli abalisebenzisayo elithi nkawu. Alimnandi, libale lingamnandi. Vele angazi ukuthi mntu kungaba nenyathelo elingathathwa nguhulumende ukuthi umuntu nxa engakubiza njalo kumbe bebekwazi ukuthi uyahanjiswa emapholiseni kumbe uyahanjiswa enkundleni nxa kusemakhaya.
Hayi bamba khonapho Mandlo. Siyabe lokhu esikhuluma kuze kuyetshaya isikhathi sika-9 lokhu esixoxa lapha lalaphaya yikuthi silomunye njalo esikhuluma laye osecingweni laye ophila lesimo sinye unkosikazi siphelile Matshingamitse. Marvelous. I noticed the three things that Miss Lynette Ndlovu talked about. She said whenever she's walking around, even children actually chant that hold your button so that your mother doesn't have a child with albinism. So things like that really traumatized her. And then the derogatory names that they call, especially in Ndebele, there is a derogatory name that they call them by, which is very derogatory, and she's asking if the government could intervene so that whenever someone calls you by that name, you can actually go to the courts for recourse or a libel case.
Let's also maybe go to Sipilile Matshingamitse timbonzwa kuti zviri kutaurwa na Muzvare Ndlovu muri kusanganawo nazvo here kuti pane vana nyanya vechidikiwo vanoti kana vasangana nemi vanobva vawanikwa vachitiza kana kuti vachiita zvimwe zvinhu uyezve vari kuti ivo dai hurumende yakwanisa iyo kuti iwanikwe ichidzika kana mitemo yekuti kana munhu uchinge wanyombwa nekuti unorarama neusope unogona kuenda kumakoti muri kusangana nezvakadai here zvakamira sei?
Ya, tinosanga na nazo. Senge nilipe kutanga in the community ya ndo chanda na yo. Chanda ni wakadiki. Kwa ndoko unoto unwati ze choka diso kadaro sinaitika. Kutuwa nani kwa seti, bata nishuwa wano mabata. And it's actually true. Jeni wa berekirele waka zivani numbu pa kutesa na navo. And so chivaka zinfo kuputu no sipira padumba. Kutu sasu sarama nani usopi. Saka iyo ye kutiva anaka. Dona singe wanjino zishanda na avu waninga wakudozo nji project jainini. Pantino kompani kwa ite zira msofi msofi. Dei waninga kutai wawandi tia wangwa. But really the government should do something because wabere kitika uzi kwa kuti ihi mosa. Wacha zizisavana wakuti atifano kwamba tidaro kune munu.
Kwa munara undadza muno gara, muri kutambirwa sei?
Munaronda chokwadi ndechekuti hazvisinyore kuti vakugamushire pane pange pandakatsvaga imba pandaiwana saka takutogarisana ndopaona tozoona kuti inga ndinotogona kuita juti ndinogona kuita zvese zvandinokwanisa kuita sezvetwa nemukadzi wese pakuzoratidzwa kuti ndine rudo sevamwe vanozotaura papa kuti pandakangokona ndambozoti ndozvamuri asi kana wazvinzwa zvinongodzika pamwe kuratidza kuti ava vazobuda pachena but kune mumwe anenge akangonyarara achingogodoka newe yekusagamuchira zvakanaka
saka munofunga kuti pangaitwe sei kuti veruzhinji tinyatsonzwisisa uyezve kubatana sevanhu pasina kushorana kana kusemana
indona senge kuti denomukana pane zvakudhara senge pataita awareness campaigns vanhu vachitaurirwa kuti no it's a condition iripoka saka ndona senge generation iyi yakadzidziswa ndo yadi yaamadzibaba saka vana vavo vari kuzvara thes need kudeno maresources dzaiwanikwa ka tave taconscientize vanhu vari munyika kuti aiwa this generation izive kuti nyangwe vasopo vadiki vavari kukura navo vanongoda kugamuchirwa semunhu wese
Tombotiwo kune vamwe vakateerera pari zvino ndeapi mamwe mazita amunowanikwa muchidedzwa amunoti imimi aiwa dai veruzhinji vasiyana nazvo mune remangwana amungadzidzisiwo ipaiwo dzidziso nhasi zuva renyu
chokwadi senge kana uchifamba unoona munhu achiti uyo akaminywa uyo akaminywa uimajina kuti iri zita iri rakangooma kugamuchira saka senge sere kunzi munhu akaminywa uyo kana kumuzati vamwe vanonobva vati chipoko obva vafunga kuti kanzonzewo imaji yechipoko herei nemazitasenge kungodedzera kuti musope woyo musope woyo zvinonyatsorwadza kusvika kuseri kwemwoyo masoko iwayo anorwadza
ndakambonzwa rimwe rekuti murungu dunhu
exactly ndandarikanga rekuti murungu dunhu iro especially pataita mbamurodhi ndiri mwana mudiki ndo rinonyanyoshandiswa because unenge uchitotamba dunhu dzacho kane vamwe saka parinozoshandiswa unobva watopedzisira waunorara
komani saka imimi mune ramangwana mambotaura nyaya yemishonga nemagirazi zvii zvimwe zvamungade kuona hurumende ichibatsira zvinonyanyokukosherai
senge panyaya yemacancers mafacilities senge kuda kurapwa gomarara recancer mishini yatinorapwa nayo ka ishoma plus tikaenda kumageneral hospital malista acho akadi akangowandiswa kana nichichemere nehurumende zvaibvira vongobatawo macancer patients as an issue of urgency senge mabatiro akaitwa senge HIV kuti kana munhu ari paningirikini pachirongwa anotopiwa maiaravisbra kuti ngavangotipiwa mukana wekupinda pamamachines eradio therapy kwete kungonzi mirango yakareba because inenge ichitotidya chokwadi
aiwa mombobata makadaro tine vamwe munyarikani nhasi vari kumhanya mhanya vari kumusangano mukuru wemadzimai wemubatanidzwa wewomen of dominion uchange uri kutennessee imo muno muamerica unotanga mangwana saka tati aiwa chimbouyai pachirongwa kwenguva pfupi mozokera zvenyu mai netsai dr netsai show natsai show makadi yenyu pindai pachirongwa
Makadi zvenyu isaka simba.
Aiwa tafara kunge tiinemi nekuti ndandozva kuti nhasi muri kumhanya mhanya asi tinongotika diki diki mbijana mombotitsananguroo zvirongwa zvamuri kuita imi sewomen of dominion kuedza kubatsira vanorarama neusope kumusha.
Tafara kuti pachinguva chakadai kuzivisa vanhu because we need all the help we can get kuvanhu rubatsiro including just prayers.
Mm-hmm.
But Women of Dominion iri kufokasa nevanhu vane usope tinoziva kuti zuva rinopisa Derek. Mm-hmm. Saka vano affectiwa maskin dzavo nezuva irori which can cause cancer. Also kuti vaone zvakanaka nezuva. Pigmentation yavasina inoita kuti vave nema vision problems. Saka Women of Dominion iri pabasa rokukolekta nekukumbira vanhu kuti vabatsire. Every time tinokumbira vakadzi vachiuya kumusangano kuti vauye vakabata sunglass ne sun hat.
Mm-hmm.
And then nema sunscreens zvakare, but ma sunscreens iye zvino takaona kuti takaudzwa nema doctors ariko kumushani research iri kuitwa kuti ma sunscreens ari kuitiwa anowanikwa muzvitoro they are targeted for varungu kuti vaite matanzi avo while they are preventing sunburn. But isusu kwedu nerudzi kwedu mishonga iyi ma sunscreens haasi kunyatsoshanda because although ichiprotect ane sunburn vanhu vacho vari kuwana cancer zvakadaro.
Mm-hmm. Saka muri kubatsira nharaunda dzipi kumusha?
Iye zvino tine chikwata che vatinoshanda navo vealcos varimo.
Mm-hmm.
Vane about 800 in community mavo. We are also reaching out to individual families dzine vana vane albinism vanoti contacta through maprograms akaita senyu vatinzwa.
Mm-hmm.
Tongopiwa iri message, email, kana pa text itoba. Saka we have individual families variko kuruwa area ku Zimbabwe ikoko vatiri kuita reach out to.
Mhm. Vanenge vachida kunzwa nemabasa amuri kuita vanokuwana ipapi. Kuti tichikuregererai zvedu mudzokere ndozvinoona manyi muri kumhanya manyi.
Tiripa vakaenda pa www.womenofdominioninternational.org pa website. Pane information yedu. Inini they can contact me ne WhatsApp number yangu kune vamwe vanotoipiwa.
Mm-hmm.
Iripo pa website but number yangu I don't mind my personal number kana zviri izvezvi. Nokuti tirikuchengeta database yomunhu wese. We understand there are 20,000
mm-hmm.
give or take in Zimbabwe and it's really not a big number and the goal is to reach to every one of them. Saka tinenge tichingovaisa muma database tichita reach out. My number 615-243-0776.
Mm-hmm. Taurai
shi. 615-243-0776. Ripa WhatsApp and they can send us email kana kungoita ipapo tinoita reach out tovachengeta. When we go kumusha we reach out to them. Tova contacta tichidistributa ma collections atinenge taita. And mm-hmm. to say that in a mission trip yatiri kuplana kuenda as a group vakadzi tichazozvitaurira pa next conference because inenge iri tichizoenda muna 19 chikwata chedu kunonyatso kunoita in person kumusha.
Aiwa tinotenda.
Namba dzenyu dzine country code 1 handiti.
Vamangazorasika.
Zvatichaita tichati tigodzinyora pano pa program kana tapedza asi tinotenda chaizvo tozva kuti muri kumhanya mhanya.
Mai vauya here Natai?
Tinotenda. Mai utaunashe vakasvika on Tuesday. Takavaviga kuti vazorore vanga vachida peace and quiet but she has been here vachizorora havo.
Aiwa ndikureva mai izvo. Vanotaura nendevele.
Vanotaura nendevele maizvo havana kukwanisa kuya kuzgogo. Mai vavo vakaitwa surgery.
Okay.
Saka vai vachengetawo not this year, sorry.
Aiwa tinotenda Dr. Zhou.
Tosangana ikoko.
Muve nenguva yakanaka uyezve tichapota tichizofona tichinzwa kuti uri kufamba sei musangano. Muve nenguva yakanaka tokutendai chaizvo ndozvoti mbanikidza kuti muuye paprograma asi tokutendai.
Tinotenda chaizvo nokuti pochinguva chakadai mazvita.
Okay, bye bye.
Bye bye.
PJ, some of the initiatives that are happening there, the Women of Dominion, like you said, it started today, and they have an initiative where they are working with some albino organizations in Zimbabwe. So they're actually saying they're waiting for women to bring sun, I think she said glasses and hats
as
part of the campaign and sunscreens. But she said the sunscreens that some people were bringing are not very effective in Zimbabwe. So I think let's go to you. You've got a caller to take.
Yes. Lomlalele osecingweni Mandla Nkosi usejocholo. Siyakwamukela kuhle.
Nya ntaba mama ungene ehlelweni.
Yeah. Eh udawe silalo uya luzwile.
Yeah, ngiluzwile kakhulu lo dawo lomnandi kakhulu. Actually bengithanda nje ukuthi ngigcizelele.
Yeah.
Nabantu abagodekileyo abakhangelelwa phansi kakhulu bona laba abalejwabu elilomunye umbala ongasiwo ojwayelekileyo.
Yeah.
Engikutsho-ke ukuthi laba bantu ngabantu abadalwa nguNkulunkulu, ngabantu okumele sibananze, ngabantu okumele ilizwe libazwisise, they can contribute to the development of the country. Kumele-ke kube nama-policies azanceda laba bantu, government, lama-NGOs, ama-church groups, labantu emakhaya bafundiswe ukuthi abantu laba baphathwa njani, especially nxa besesebancane, benze i-thorough survey, kuthathwe-ke i-statistics ukuthi abantu laba bangaki, kube le-policy framework ezanceda abantu laba ukuthi bancedakale. I-challenge esilayo kakhulu ukuthi abantu abaningi sengengaxoxa labo, even abanye iziphatha amandla zikahulumente engasozeni baqamba, uyathi ukuhamba ngama-issues e-disability ngoba nami ngikunje angiboni, but ngiyazigqaja ngakhonokho ngoba yisipho sami engasithiwa nguNkulunkulu ngubaba. Abantu e-Afrika sikhane sikhangeleni abantu singakaboni ubugoga babo, ugoga bubuye emuva. Uzathi ubalanda abantu-ke bakutshela ukuthi hhayi lathi sigogekile, angali ukuthi wonke umuntu empilweni kaphilanga, kodwa bakhona aba-extremely sibabona ukuthi lapha sibili kugogeka singaqathi ngemva komune to address ama-issues anjalo, ikakhulu omama abagogekile bona laba abale-albinism. Ngizwa usizi kakhulu ngoba izinobaba babashana banoba ngamakhosikazi amahle, they are wonderful made ngomama bahle abangathathwa. Siyachallenge kakhulu kubobaba, omama kuhle ngoba kunje lathi singaboni, sithethe omama ababonayo. I've seen omunye umngane wami uyi-albino wathatha inkosikazi ebonayo. It's quite good, kuhle khonokana, because inomama lesihlelo you've seen ukuthi these people ngabantu, and it's not ukuthi wathatha i-albino yazali i-albino anyala, and it's not ukuthi unxa ungaboni uzazala umntwana ongaboni unyala. But uSathane ngenxa yesono, let me put a Christian version, wasidivayida ngokugoga wasenza. Remember even the Bible blind Bartimaeus when he was trying to call Jesus, izikhulu ezazikhona kwapha zazimvala and he shouted, uJesu wamuzwa. So bona laba abantu abagodekileyo ngezinye indlela ngithi asizwehlisenini, wherever circumstances are very difficult, sishawuthe ngini kakuhle professional, abantu bazwe basibone, sidisplay ama-skills ethu umhlaba ubone. Right now ngisebenzela abanye amadoda nje ase-Europe lapha, ngisazama ukuthi ngihlanganise ngizenzele eyami i-survey enza kukhola ukuthi ngifuna ukuyipresenta ku-head of the state ungaphumelela. Nabanye abantu abaku-political wing abehlukene, I'm not a politician, angikho politically apolitical, angilahlanganise ngikhethayo, kodwa ukugoga ama-albinos akhona ku-ZANU-PF, akhona ku-MDC, akhona kubani, nje sicina ukuthi abantu abagogekileyo they don't have i-affiliation ku-politics, bangena balide lawo bangene. Singibona umuntu oyi-albino esiwa yi-politician esiwa ngu-MP, that is practically possible. Asisebenzeni kahle bantu be-Africa, sincedise nini abanye bethu. Njalo mina ngithi i-United Nations ayisizwisise at full cost ukuthi thina singabantu sifuna ilungile lethu, kunokho elikutshoyo kwamafutha abo lezi izinto zabantu abangaboni ezidurayo, umhlaba uzibone zehle. Kathi esisebenzisa ikhompyutha ekhulumayo, i-software yankhona is very expensive, so I'm trying to say ukuthi no, nxa kusehlula abasi-identify, I'm one of them, and then ngiya-initiate-a ngomunye wokuzehlisa ukuthi abasinike imali sivule ama-industry, siproduce ama-gadgets for abanye bethu, sisupportane. Won't you see now a blind person and albino even helping the elbow-bodied people, because we're a global village? Asimanyaneni, uhlelo lwe ngiyaluthanda kakhulu, aluqhubeke lunjalo, singabantu. And remember, kumbali yethu umzilikazi was the first king
PJ, aiwa our caller is very very fired up, but I think we need to wrap it up.
Ukuthi bangakhula bagcineke njani babe seminyameni abazali bethu futhi nanxa sesibu civilization why is not strike la shwa ngento ezilula singabantu basiphile sonke. Niyabonga dadwethu.
Yeah, hayi ngiyabonga lami mne wethu, isikhathi sethu sesingasavumi lo munye umlaleli lapha. Siyabonga kakhulu mali.
Thanks a lot.
Yeah. It's very interesting to have men who are very fired up like that supporting some of the initiatives that women are doing. And he's very passionate. I could understand he was saying something about putting it in government policy that, you know, people living with albinism also have rights.
Yes.
So that's very good. I understand.
Touching even awareness campaigns, just education, the general populace about people with disabilities, because he's saying he's in a wheelchair and he's blind.
I'm not sure whose line it is that's making that sound. I don't know. Anyway, let's take a look at what people are saying on Facebook before we take General Makura. There's Elvis Bebe Wajika General Kuti Network Mawana. I guess maybe some people are not able to access us. I'm not sure. Amanda, A.K. Amanda, for Facebook page, Yeshona Arguti, there should be awareness as far as albinism is concerned. People grow up with beliefs. And she says people grow up believing all the wrong things about people living with albinism. People should be made aware that there is nothing wrong about them. That's A.K. Amanda, who's live streaming right here with us. PJ, I don't know if you have any that you want to take before we go to the general.
From the WhatsApp and Facebook, Silom Lalelapa OSN Wamanguluma Mbuyazi, yenake uthi lento yenziwa ngabanye abantu base South Africa ababhekisela isizwe sabensundu phansi ngokubulala abantu abazelwe benevala elimhlophe bethaka imithi ngezitho zabo. Kubuhlungu lokhu. Bengifisa sengathi umvele ngaqi angezwa imithandazo yami. Bonke labenzi balemihlolo bazale uhlobo lwengane ezinjalo, sibone kumbe bazoyibulala na ingane leyo. Umothusi Nare Makabo uthi salibonani, ngicela ubuzwa ukuthi ino leye eWhatsApp isifaka njalo kube kule code. Nxa ikhona ngiyayicela. Hayi, icode ikhona eyangapha, i-country code ngu-1 and then usufaka ke inamba zangkhona. UBest PP uthi lesi siga sizizwela kibo Tanzania, kubo Malawi, Mozambique, yizo lezo indawo esizwa ukuthi zibulala abantu abaphila lejwabo elobala. Unkunzi yembongolo yena uthi yini umbala ungaphelelanga, laba bantu baphela nebala elimhlophe. Akazwisisi ngomunye ofuna layo ukufundiswa lo. Ngabantu laba abazalwa belejwabo elimhlophe engathi ngomhlophe, kodwa ke engasowomhlophe, kodwa ke abanye abantu babakhangelela phansi bebabandlulula njalo njengakukhulunywe ngomunye layo ophila ele albinism, unkosazana Linethi Ndlovu esilaye khonapha ecingweni. Ngilethemba lokhu bahambile ecingweni.
PJ, before that we've got General Makura from South Africa. I don't know if he's still on the line. General Makura, mripo irap.
Chiripo tete Magasimbawe.
Takasimba, nare zenyu ndo zaziri kuzvizvimira nae. Taurai yenyu mongoti ga 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 nekuti chirongwa chemadzimai, asi sageneral kudai tumbo kupai mukana.
Aiwa, ndoda kutenda hangu ne program yenyu ichikurudzira vanhu kuti dai zvaivira hurumende ka yaona kunge kufundisa vanhu. Indina zvahama varikurarama nenova albinism iyoyo anditika. But mumwe wacho kunoku akatoita teacher of the year pachikoro pake, 95% vakapasa mezi pachikoro pacho ipapo anditika. Asadaro kuzimbabwe ari kuticha muno musouth africa titi. Ndozouya pane umwe dokta akana albinism hazvizati achiri kurarama here. Dokta akandibatsira pamwana wangu pano ma1994.
Murikutaura pazvakavambwa.
Dr. Pasha Karambwa vanga vari pediatrician vakashaika havo parizvino.
Vakashaika.
Nasiri
kuziva fuke dokta vakabatsira mwana wangu zvisikatomboitwa akadzama akamindisa kusouth zvikazodii. Vaibatsira saka inichika hana mashoko anasida kupedzera nguva chinokuvada zvaivhira program ekamuchitama muchita program akazvivhira nemakwanisa mwezi. Kuti hurumende ingasvikasvikise kuhurumende kuti vaone nguva yekufundisa vanhu vasati vasaseme vanhu ava.
Aiwa, tinotenda.
Mwana kwa development ya Makura chazo kunyika maona.
Ehe, tinotenda edu General Makura. Also, let me take the opportunity to also acknowledge those that are live streaming on the Studio 7 page, Facebook page. Paida Moyo Van PZ Matefa saying, watching live from Harare. Sirio Machinga saying, live from Kenya, we are watching you. Cedric Mazula, nice, live and clear from Jombe. Tunokuchingamiza ivari Jombe. Maiseri, Ajinei, ndinotenda, be blessed, guys. Evelyn Monderwa arikuti watching live from Botswana, and then Maiseri Ajine arikuti CBZ keep it up. Varikutaura nezve program ya PJ yatamboratidza.
Yeah, yatapiwa na Roy na Patricia.
Yatapiwa na Patricia Mdadigwa achitaura iye ne zviri kuitwa ne banga re CBZ vachibatsira vanorarama ne albinism. Aiwa, regai timbodzokera kune vanyarikani vedu. Tirikunzwa ava mukoma general vataura vanga varikutaura kuti pane mumwe teacher anorarama nealbinism akawana achipiwa mubairo ku South Africa. Andizi mai machinga midze muri teacher ikoko ku Zimbabwe. Muri kuwanawo muchipiwa here ruremekedzo sezvinoitwa mangu maticha.
Ndekutanga zvanga zvakaoma ndidi kunyepa because pangu pachena handitombori ne cancer padama. Ndepandakaona kuti zvanga zvakaoma. Pandakaenda kuhospital vaitafunga kuti pamwe handidzoki. But pavakauya vati yakuzoassessa ndazodzoka manje. The way you I know my job and I can deliver. But there is no one of our way just on a popular quad diminutive. It's how can I go? Seven is just for an eater. So I was one of this. But at least now my superiors, they know good I can do my duty well.
Aiwari gaitin buenda kuna Miss Love PJ, just you know, if she can tell us also what she's facing and if they're getting the same respect in the work that she's doing.
M7 zine lapo 7 za kona. Loku kwa netwengwen. Mando?
Yebo.
Ye. Lapo sebenzela kona, wena ubona kulula na labo basebenzelayo. Unkosikazi Machinga Midze uthi yena nana ubekewo abalodubo lalapho asebenzela khona esikoleni lapha aba engumbalisi khona.
Ya, udubo lwabe lukhona kwesinye isikhathi khona ukuthi umuntu nxa efika mina ngisebenza esibhedlela ngimunezi.
Yeah.
Oh, kwesinye isikhathi umuntu nxa efika uyabe ngani akakuthembi. Kodwa nxa esebona ukuthi hayi umuntu lo uyangenzela intatini ngiyikhangelele ebone la usenza ethe end bayagcina labo sebebhiliva in you sebekukholwa sebekuthemba.
Yeah. Mkhuthazo bani ongayitshiyela abalaleli bethu?
Hayi, mina ngikhuthaza ukuthi abantu akuqandisele phansi abantwana bezama ukuthi befundiswe njalo akungakhethwa kungabandlululwa ngoba ubandlululo ikakhulu yilo lwenza umuntu empilweni acine sengasayenzi ukuhle ngoba esithi self confidence and the self esteem ingavelifi emuntwini noma ule-capability icine ingasaphumi kahle. So siyabe sicela ukuthi abantu siphathaneni kuhle nakhona ukuthi nxa kulama-resources even i-research nje abantu be-research emo i-government ifundise abantwana befundi ngoba ezithize ku-curriculum ye-nursing akulitopic yokuthi uzezothiwa sifunda nge-albinism umbe nisifunda ngani. Uzathola ukuthi lalapho kukhona engxa kukhulunywa one sentence. So maybe le information, i-medical information iyashota ebantwini. So siyazizwa ukuthi even ama-researchers adingisise more information njengoba nanku abanye badingisisile bathola ukuthi ama-sunscreen esiwasebenzisayo asincedisi.
Yeah.
So we need more information about the condition yetu.
PJ, maybe we can close out with Mai Machinga Midze doing the same thing. Just round up zvizva mungakurudzirwa vamwe vakateerera pari zvino.
Maita basa ndingangokurudzira kuti vamwe vanenge vachiona vana vadiki vari kukura kana kuti munhu ari kutorarama neusope kazhinji kachona nhamwe chaiyo nedo kuti vana vatadze kugamuchirika padangoti ndiwaudze kuti vedu tine potential anything chamunotifungira kuti hatikwanise kuita tinoita plus I wish tenokuri kunzi hurumende yabatsira nezvirona kasanga nekamwe kamwana kadiki kanorama nehusope dzeve yese yanga yakakuvara yakadyika dyika kureva kuti munhu ari kumurapa kandinesi anga achinzi ndakati kuwe chironda saka ndikatomirira kuiswa pauda sandikunotiti manesaasoziya kuti torapwa hawo
aiwa tinokutendai so machinguva yedu ndo yadyanana asi tongoti tinokutendai tichadzokazve tikurukura nezve topic iyoyi inenge iri kufadza vazhinji kuti vanyatsodzidza kuti nyaya yeusope yakamira sei uyezve unobata sei vamwewo vari kurarama nawo yo Oreta Chinyoka watching from Weather, keep it up. Thank you, Oreta. I would like to also just say thank you to all our valued guests who are with us and also our callers who called in and our live streamers. I'm Marvelous Mfanganya who are in Washington.
Mina Praxitis Jeremiah, sitasvege tuvaifana nyevielisai.